Major.
Pablo.
Takango kura zvakadaro bvunzaini. Kanga nikanda karara mutaini. Zvangirwadza senda kakura na maini. Ramwe vachimbi seka inzwaini. Ndaitomboenda kumashuo ndisina mota zviriyo ndichitobata zvimaflo but momibada dandifo ndakatarisa pandakananga ndichitoziva panesco ndinomboshushikana asi ndinozongokutsikana kuti mwari nezvishoma zvamakandipa izvozvo zvandinazvo nerimwe zuva ndichasimuka sezvinoita vamwe ungashemai zita rangu parichanenedzerwa nevanoda kundipedza simba ndidarirei handina kutenga fefa ndipupurirei umwari kurarama kwangu kutapembererwa saka ndinokumbira mundipe simba yamtene iripo pagoni tankene
inininini ndiri certified mbari yut kuna mwari yake testify it was never easy ndive pano nhasi so many times zvakaoma tararira vat mama was the only one vaishanda 9 to 5 baba vaitozama zvichiramba nai tell them takuro vachingwa nemazai it's a celebration fredo I don't wanna lie ishe vandi papa wapa tonas tonas everything I get yava bonus bonus mwari nezvishoma zvamakandipa izvozvo zvandinazvo ndaisaziva ndichasvika isis abx ndinotenda
zita rangu paritanenedzerwa nevanoda kundipedza simba ndidarirei handina kutenga pefa ndipupurire umwari kurarama kwangu kutapembererwa saka ndinokumbira mundipe simba yamtene iripo pagoni tankene
wangu kukuchuna feya ndakasimba dzakawanda nzira dzandakapinda kuzokumanda zviimba ini nditori testimoni yanasi ndipe bhiti nimbodonedza mabhazi akamwande vaende tarisira mugrasi njimanjemanje bava kutondite blas kama blessing saitokuzaongobaita ichitunanga kupiko wapupa mabasina zvaingove zvemukuto vakamwande vaende titinomakisa vaisada kutatarisa vangupepisa semoto ishe vakatikangira mablessings ishe takazo updata mablessings shoma zvamakandipa handikurambe isapita nerimwe zuva ndichasvika HK
zita rangu paritanenedzerwa nevanoda kundipedza simba ndidarirei handina kutenga pefa ndipupurirei umwari kurarama kwangu kutapembererwa saka ndinokumbira mundipe simba yamtene iripo pagoni tankene zita rangu paritanenedzerwa nevanoda kundipedza simba ndidarirei handina kutenga pefa ndipupurirei umwari kurarama kwangu kutapembererwa saka ndinokumbira mundipe simba yamtene iripo pagoni tankene.